Vachitaura pakubvura zviri pamutemo kwematare kwegore rino muBulawayo, Chief Justice Malava vati vafara nekuti akandeke kutanga chiitiko ichi chichiitirwa kunze kweguta reHarare, vakati izvi zvinoenderana nedonzvo rehurumende rekuendesa masimba kumatunhu. VaMalava vatora nguva yakareba vachitaura nezvekukosha kwakaita kuti veruzhinji vave neruvimbo mumatare uye kuti matare aite zvose zvinosimudzira kutevedzerwa kwebumbiro remitemo yenyika, vachiti izvi ndizvo zvinotarisirwa muutongi hwejekerere.
Whatever the courts do, and whatever decisions the courts make,
chose chinoitwa nematare uye mutongo kana matanho anotorwa nematare pakutongwa kwenyaya chinofanirwa kuve nerutsigiro rweveruzhinji.
VaMalava vati zvakakosha kuti mapazi ose ane chekuita nezvemitemo nekutongwa kwemhosva ashande pamwe chete.
Judge kana magistrate haakwanisi kugara pasi achitonga nyaya kana mapurisa asina kusunga munhu anenge amangarirwa kunzi apara mhosva womuisa kudare. Dare haringakwanisi kuve muchuchusi kana pasina munhu anenge amiswa pamberi paro.
Pati pane zvakawanda zvaitwa nejudicial services commission zvinobatsira veruzhinji, kusanganisira kuvakwa kwematare pamusoro pamwe nemamagistrate kune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika kusanganisira Masvingo, Mutare, Chiredzi, Gwanda neTriangle. Vatiwo kushandiswa kwechirongwa cheIntegrated Electronic Case Management System mumatare epamusoro kuri kufamba zvakanaka, uye JSC yave kuzosvitsa chirongwa ichi kumatare amagistrate kutanga mwedzi uno. VaMalava vatiwo vanofara kuti mugore rapfuura hapana mutongi wedare akawanikwa achityora mutemo, vachiti JSC inoramba ichisimbisa kurwisana neuori. Vatizve madzisha ane basa rakakosha rekubatsira mukutongwa kwemhosva, vakati JSC ine urongwa hwekushanda nedare remadzishe kuti vadzidziswe zvinotarisirwa kwavari pasi pebumbiro remutemo wenyika.
From customer law courts deserve to be treated with due respect for their dignity. They must never be insulted by the presiding person.
Avo vanoshandisa matare emadzishe vanofanirwa kubatwa neruremekedzo rwemunhu wavo. Havafanirwe kuzvidzwa kana kunyumbwa nevatongi vematare aya.
Vachipa maonero avo kuStudio 7, rimwe gweta vatanaka Muganyi vati mashoko avaMalava akakosha zvikuru nekuti anoyeuchidza vatongi vematare kuti masimba ebasa ravo anobva kune veruzhinji.
Kana Chief Justice vachipa emphasis yekuti iri basa ravanhu, it also calls upon majudges anenge ane mamwe maonero kuti vazive kuti basa ratiri kuita iri basa renyika. Ndava chinhu chinobata ibumbiro remutemo wenyika ende ndochinhu chakakosha chinoda kutevedzera. Kana paine anything chingakwanisa kuitwa nemunhu akagara mudare kutevedzera mutemo wenyika, ende kana uchitevedzera mutemo wenyika hauna bato rawakatsigira, hauna munhu wawakamirira, asi wakamirira vanhu.
Munyori mukuru musangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vati kana vanhu vakashaya chivimbo mumatare vanogona kupedzisira voita mazvake mazvake.
Ndohwaro hwemutemo, yatinoti rule of law, haingashandi kana vanhu vasina chivimbo nemabatirwo anenge achiitwa basa nejudiciary. Vanopedzisira votemana nematemo nekuti panenge pasisina chekubatsirikana nacho. Vanhu voita inonzi self help, kuzvibatsira wabata pamongo wenyaya.
Mumwe mugari wemuBulawayo vaMashau Muzamindo vaudza Studio 7 kuti mashoko avaMalava anouya panguva yakanaka sezvo vakawanda munyika vachiona sekuti vematare vanotonga vaine divi ravakarerekera, vakatiwo izvi hazvifanirwe kugumira mukutaura chete.
VaMalava vanenge vavaona havo kuti confidence yemaZimbabweans yaderera zvikuru nekuti vanongoona makotsi panenge makotsi akaangirira musangano umwe chete. Zvino matauriro avo aivauya zvakanaka ende tinovatambira, asi dambudziko redu guru muno munyika ndiro rekuti zvinhu zvakawanda zvinotaurwa nzira yakanaka zvikuru, asi pakuzonoitwa apapapo ndopanenge paine nyaya.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vanogara vachichema kuti matare anotarisa kuti vabuda mumbamani achiomesera zvakanyanya vanoonekwa sevasingatsigiri bato riri kutonga reZANU-PF. United Nations, Amnesty International, Human Rights Watch nemamwe agarawo achishora zvikuru mimwe mitongo inopiwa nematare emunyika. Akandike kutanga kuvhurwa kwematare enyika zviri pamutemo kuchiitirwa muBulawayo, dingindira regore rino rinoti building public confidence in the judiciary through multi-stakeholder participation. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.